exclusive at nijahmusics.com.
David and Goliath, David and Goliath, David and Goliath. Pakai papa not kiza ujeba binda nyamwe vaji kudisteba ishe vache kudifenda pinda chapeuza olinda mira ndi kuchune sana mukana unapasa kutindiana kana vamwe vachi zvita wake up in the morning kuti mwari ndipe iwo zvandinoda paka upenyu kunge birita asi hazviitike overnight listen to this song saka kana kavita akagona kukundiswa Goliath usakane mapfumo Tinotoranguva kuti zvikuve divine ziva kuti haisi alamino kumutsana 9 if you don't get it forget it saka kana kavita akagona kukundiswa Goliath usakane mapfumo pasi ziva kuti uri Goliath machinda pamona fela kunge makafoira usakane mapfumo pasi ese muri mauria
zvakanaka ndizango zvibonere pamapicture Zume ndiri nindiri pa picture Zvagunzi Jay-Z na Sliva feature Zviri zvema chokwadi kwete fiction
Zviri impossible, zova possible Incapable, zova capable Zvoma nanti you can do it, zova doable
Ishe vanongo kurwira nyangwe usipo
Saka kana kavita Akagona kukundiswa Goliath Usakane mapfumo pasi Ziva kuti uri Goliath Machinda pamona fela kunga makafoira
Kudifenda pinda chapeuza olinda mira ndi kuchune sana mukana unapasa kutindiana kana vamwe vachi zvita wake up in the morning kuti mwari ndipe iwo zvandinoda paka upenyu kunge birita asi hazviitike overnight listen to this song
saka kana kavita akagona kukundiswa Goliath usakane mapfumo pasi ziva kuti uri Goliath machinda pamona fela kunga makafoira
More music at mp3zile.com.